Vachiparura mari iyi gavana weRBZ Dr. John Mangudla vati anokwanisa kutengwawo nedzimwe mari uye vati uwandu hwemacoins aya huchawedzerwa kumabhanga zvichienderana nekudiwa kwaanenge achiitwa. Vati magold coin aendeswa kumahofisi makuru emabhanga vachiti mabhanga aya ndo achazoaendesa kumativi mana enyika.
Urongwa hwataparura nhasi ndehwekuti magold coins edu aya asvika atanga kutengesa nhasi kumabanks. My banks also attended my gold coins, Kunavani, my Zimbabwe. I own a good one, another dump to go to a product in a store of their value. So that to pay gold coins, but my gold coins throughout the world, they are used as a store of value, they are used as a reserve asset, meaning which is a US dollar, name my gold coins, no Fambirana. Kuchengetedza upfumi hwemari saka magold coins ndo basa rawo taunzira.
Kumadhorobha akawanda munyika akaita seChinoyi neMasvingo mabhanga anga asati ave nemagold coins aya. Vamangudla vati vachawedzera uwandu hwenzvimbo dzekutengesera magold coins aya uyewo vati vachazoisa pamusika mari yegoridhe iyi ine mutengo uri pasi kuti vese vanoada vakwanise kuvatenga.
Pane zvino tasi mari kumabanks ose kusanganisa nana Homelink neorex kambani dzedu kutangotengesa tichawedzera maoutlets autengesa izvozvo as we go forward.
Vati vanotarisira kuti kuparurwa kwemagold coins nhasi kuchadzikamisa mitengo yezvinhu nepamusika wemari yekunze.
Atoona kuti izvo kubva last week patakaita mitemo yekukwidza interest nemutemo wekuti magovernment suppliers ese anonge aita misikanzwa muno anovharwa maaccounts avo zvatobata redizo yatodzika. Saka yes, the answer ndiye kuti chokwadi magold coins ava achabata rate yedu kusakwira nekuti apa munga akapusa anogona kutenga mari inodhura iyo ichipa iri unless munhu aicha itopenga.
Vati veruzhinji vakasununguka kutenga magold coins aya pamwe nekuvatengesa pavanodira. Mutengo wemagold coin aya unoenderana nemutengo wegoridhe pasi rese uye kutanga mangwana chaiwo RBZ ichange ichiburitsa mutengo wegoridhe pamusika wepasi rese kuitira vaya vanoda kutenga kana kutengesa magold coin avo asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCCC uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati havaone mari iyi ichibatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Mari yaitauya kuno yokirinwa kweZimbabwe yatowa chimishini yokirina yotenga magold coins aya mari iyo yopso. This gold coin is to save those vachauya kuZimbabwe vachida kuzoita money launder. Kune vamwe vari munhu matsotsi dzikananda zviri kuziva kuti zvakatariswa nevanoongorora mari dzepasi pose. Saka zviri kuziva kuti vakaburitsa mari ichienda kana kuti kuDubai kana kuti kuHong Kong kana kuti kuSingapore kana kuti kuIsrael kana kuti kuSwiss kumaSwiss banks kana kuti kuRussia, mari iyi inoteerwa yofrizwa.
Mumwe mugari wemuHarare vaSteni Nyatsanza vati panoda dzidziso yakawanda pamusoro peurongwa uhwu asi vati chinonetsa muZimbabwe inyaya yekuti veruzhinji havachina chivimbo nemabhanga kusanganisira RBZ yacho uye vakati varombo havana chavo pamari itsva iyi.
Tikatarisa kuti nhasi paparurwa chirongwa ichocho musi wa25 July gore ra2022 gold coin rimwe chete riri kunzi riri kuita mariyo inokwanisa kuita $1,805. Vangani vane mari iyoyo muZimbabwe munomu?
Izvi zvatsigirwa naMai Matsanyoni.
Maomero edu handikungoti zvinosva inisinisi zvinoziva hazvikwanisi kusamira ruzhinji zvinongosva nevanhu vagara vaine mari dzavo usichive nhambo tingori wenhama.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vaya vaida kuchengeta mari yavo ari madhora ekuamerica vave kutenga magold coins aya asi vachiti chirongwa chishoroma.
Haizi yemunhu wese sezvo muri kuona mutengo wacho wakati kwirei. Ndeye vaya vanenge vane dzimwe mari dzavari kuda kuchengetedza kuti dzirambe dziripo dzisaita lose value. Saka hazvina kuitirwa munhu wese nekuti vashoma vari muno vanokwanisa kutenga nemutengo wacho waiswa.
vanongora nyaya dzemagaro evanhu vaitai Ruben Mbofana vauza Studio 7 kuti vakawanda zvikuru sei vashandi vehurumende havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nekuda kwemutengo wacho vakati vacharamba vachienda kunotenga madhora ekuamerica pamusika mutema.
Kune ruzhinji rweZimbabwe ndinoona zvichavagozhera, zvichavaomera, nekuti ndatirangarirei kuti mudzidzisi chaye kana mukoti wemuchipatara mari yaanohora pamwedzi haitokwanisi kana kutenga madhazeni matatu echingwa.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe Maisifongile Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. RBZ inotarisira kuti danho rayatora nhasi richadzikisa musika wemukoto sezvo ichitarisira kuti vese vaisienda pamusika uyu vanenge vava kutenga magold coins senzira yekuchengetedza mari dzavo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi haina zvakanyanya zvaichabatsira kana hurumende ikasavandudza upfumi kuti ikwanise kutengesa zvakawanda kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.